rwendo rwaPearson runoratidza kuti vanenge vanongova nechinangwa chekufambisa zvinhu zvavo zveAmerica chete. Handifungi kuti chinangwa chavo ndechekuti dai vatarisa nyika dzakawanda dzavanokwanisa kukurukura nadzo.
Ko, tichitarisa hurumende yavaTrump muchienzanisawo navaObama, munoona paine musiyano wakaita sei pakudyidzana neAfrica?
Chete, vaTrump zvavo vachangopinda mukutonga, asi tingati vaane gore vapinda pachigaro. Asi pari zvino hatisati taona kuti vaTrump vane hanya neAfrica zvakanyanya, zvokuti vangava vanotarisira kuti vangada kubatsira nyika dzedu dzemuAfrica. Nokuti kana tichitarisa vaObama, tinoyeuka kuti vakashanyira nyika dzekuAfrica dzakati wandei maererano ne yatinoti aid yanga ichipiwa neAmerica, yakaramba ichingori yanga yaka ichitevedzera zvanga zvichiitwa navaBush. Kunyanya munyaya dzezveutano vakaramba vakampempena that. Asi pakapinda vaTrump pakatombova nekushushikana kukuru chaizvo, pakaida kukata kuti vareduce mari inopiwa kunyika dzeAfrica dzichinangana kunyanya dzezveutano, nyaya yechirwere chemukondombera. Saka vaTrump hatichatsoona kuti chinangwa chavo pakuda kubatsira Africa chiri pape, hatisati chabuda pachena. Pamwe vachachinja zvavo, asi so far hatisati taona kuti vane Africa pamwoyo pavo.
Asi tichitarisawo kutengeserana nenyika dzakaita sana China, totarisawo kuEuropean Union, kuAmerica haizosaririre here ikadududza panyaya dzekuti nyatsoita mushandira pamwe kana kudyidzana nenyika dzemuAfrica idzi? Nekuti kamuAfrica vakawanda vanoti tichitarisa musika ndo nyika inotarisirwa nenyika dzakawanda kuti ingatengeswe zvinhu zvakawanda mune ramangwana, nekuti vanhu variko kuAfrica kwacho vakawanda ndevechidiki.
Izvozvo ndo zvinhu zvavasiri kuona manje. Apa tichitongotarisa zvehurumende yavaTrump, mainterest avo haasi anoratidza kuti vari kutarisa pamberi sekutaura kwamuri kuita. Asi patakamboenda kune umwe musangano wakanga uchiitwa neveCongress, tichinzwa ivo maseneta achibvunza vanga vauya, pakauya vana vapiti nana vachamisa vachivabvunza, vaida kunzwisisa ivo kuti izvo China chii chairi kuita munyika yeZimbabwe, zvichireva kuti mamwe maparts egovernment kana kuti tingati evanotonga iyo Congress neSenate vanoda kuziva kuti izvo dzimwe nyika dziri kuitei muAfrica, vari kudyidzana nevamwe sei. Asi tichitarisa kuona kuna vaTrump kuti mapolicies avari kuproposa at the moment, hatisi kuona achinyatsobuda pachena kuti vane chinangwa chokuda kudyidzana nesu muzvirongwa zvavo.